The views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi, uri musi wechina kukadzi 1, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chanhasi. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi votungamira urongwa hwekutsvagira ZANU PF rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabai elections nemusi wemugovera. Asi vakanga vari mumiririri wedunhu iri vari nhengo yeTCC vaAmos Chibaya vanoti kuchatsva mupini kuchisara demo nemusi wemugovera. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zviri kushandira mutero wembwa kuBotswana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi nezuro vainge vari kumukoba North kugweru vachitsvagira rutsigiro vaEdgar Ncube vebato ravo reZANU PF. Sarudzo dzemabai elections dzakauya mushure mekunge vari kuzviti ndivo munyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vasengezo Shabangu vadzinga vaAmos Chibaya nevechimwe chikwata chebato reTCC. Vakanyoresa kupikwidza musarudzo idzi vanosanganisira ivo vaChibaya uye vaPatrick Taiya vebato reDemocratic Official Party DOP. Asi musi wa19 ndira dare reHigh Court rakapa mutongo wekuti vaChibaya havakwanise kukwikwidza pasi pebato reTCC mushure mekunge vaShavangu vakwidza nyaya kumatare vachiti havasisiri nhengo yebato iri. Asi vaChibaya vanoti vakakwidzawo nyaya iyi kudare repamusorosoro reSupreme Court asi hapana mutongo wati wapiwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wehofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira.
Tinotenda. Isu sebato reZANU PF tiri kutarisira sarudzo dzinomufaro nokuti tinoziva kuti isu tichange tichikunda nekuti tisine tsigiro noruvimbo rwemhomho yeZimbabwe. Iri kuona mabasa akanaka ari kuitwa navamunangagwa ekuita kuti nyika yeZimbabwe iende mberi ivandudzike. Munhu nemunhu ave neupenyu hunenge hwakanaka patinosvika gore re2030.
VaMarapira, tiri kunzwa kuti vaMohadi vange vari kumatebeleland uko, tanzwawo kuti vange vari muMidlands nezuro. Dziri kufamba sei nyaya dzegadziro yesarudzo yemabai election ari kuuyayi?
VaMohadi ndomashoko avari kufamba nawo vachikurudzira vanhu kuti vavhotere ZANU PF, varambe vachivimba muna vamunangagwa nebato reZANU PF.
Mashoko amunosiyira vatsigiri venyu nemhuri yeZimbabwe ndeyekuti kudini?
SeZANU PF tiri kuti aiwa musi wa3 tichange tichikunda zvisina akaona, tichange tichikunda zvekuti vamwe vanomwa mvura nekunakirwa vachitenda, nekuti isu tino ruvimbo rwevanhu veZimbabwe tichivatenda nekutsigiro rwavo. Ngatirambei tichiendesa nyika yedu mberi, nyika inovakwa nevene vayo.
Mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vaChibaya vari kutsika madziro vachiti vari kukwikwidza kunyangwe ZEC yakati yainge yabvisa zita ravo pagwaro revavhoti.
Chokutanga, vanhu vemukobha havana kudzinga vaChibaya kudare reParliament. VaChibaya vakarikoliwa kumudhuri weParliament havana kurikoliwa mukoba mune vanhu. Parliament yangu iri mukoba, ndo mune vanhu vanovhota.
Saka ini muri kukambeinawo here vachibaya? Takanzwa kuti vamuhadhi vakaswera vari mumusha menyu nezuro vachitsvakirawo bato ravo rutsigiro.
Zvaitwa navamuhadhi izvozvo kuya mukoba constituents, ndinoda ivo vauye kuzomira vari MP, ndovarakasha. Isu semukoba chinhu chinonzi Zanu hatidi kanambochiona zvachose. Vanhu vemukoba havafi vakavhotera Zanu PF. Mukoba will never be Zanu PF again.
Ko zvinonzi wani vachaya havapo paballot box, munozovhoterwa sei musipo?
Vakazama kuda kundibvisa paballot paper nenyaya yekuhlamwa nouko achibaya. Zvino takaenda kumataredzi mhosva tikanopikisa mutongo uyo kusupreme court. Zvodudzira kuti kupikisa kwatakaita zita rangu richange riri paballot paper. Saka musi wa 3 February ndiri kunovapama vanhu vezano, dzokororo ine simba. Toda kundovarakasha mavhotsa takaita musi wa 23 August 2023 achange achidori times 2 nokuti vanhu vemukobvi vakatsamwa kuti tobvisirwa mwana wedu chibaya togara naye anotiteerera anotumika.
Mashoko enyu kumhuri yemukobva otiwo kudini?
Regantori mukana uno kuti musha wemukobva gadzirirai musi wa 3 February munodzosera mwana wenyu wamakabvisirwa zvisiri pamutemo. Mwana wenyu achange ari paballot paper ndiye zvakare anenge ari pokutanga. Saka chamunongonoita mukapiwa ballot paper kundotarisa zita pamusoro, ndorogari ripo, kumwe kwose hakuna vanhu. Ngatidzokorodzei zanu musi wa 3 February. Zvana vamuhadhi zvokuya mukobva, aiwa kutandara vachidya zvavo mari dzenyika, ivo vanomukobva vachitambura vachinonga svo nemuromo. Dei zvaitobvira ndaida kuti vauya tohumire vari ivo vamuhadhi, ndobva ndavarakasha zvino mutsindo. Saka 3 February handei tinovhotera mwana wedu anenge ari paballot paper, mwana wenyu MP wevanhu, MP wemacitizens, Amos Chibaya.
Vaimbove mumiririri wedare reparamende webato reCCC kumukoba vaAmos Chibaya vange vari parunare kuGweru neStudio 7. Zvichakadaro, sarudzo dzichaitwawo kuGoromonzi South, kumukoba North, Pelandaba, Shabalala, Seke neZvimba East. Nyaya yekuoma kweupenyu yave kumanikidza zvizvarwa zveZimbabwe kuenda kunopotera kunyika dzevamwe dzichitsvaga mafuro manyoro. Asi zvimwe zvizvarwa izvi zviri kupedzisira zvoshandiswa senhapwa munyika idzi sezvo zvinenge zvisina magwaro akakwana kana kuti zvinenge zvichitarisirwa pasi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyika iri kuendwa nezvizvarwa zveZimbabwe kunotsvaga chouviri nyika yeBotswana, asi sematauriro emutungamiri wesangana reOzimbozi Botswana Muzvare Poshia Muzondo, kune vanhu vari kushandira mari nepasi pemapula echiuru chimwe chete nemazana mashanu iyo yakadzipwa nehurumende yeBotswana kutanga muna zvitova gore rakapera kuti ipiwe mushandi wepasi.
Vari kupiwa mari iri pasi pe1500 varipo, vanopiwa ma1200, ma1300, chero ma1000 ndichaiwo. Asi iwe unoda kutingosinawo basa, wotongoona kuti zviri nani ndifanire kuenda pamwana iyeye panonzi 1.3 ndichitsvaga ndiri pamwe.
Vaenderera mberi vachiti nhamo iri munyika ndiyo iri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvipedzesane zvazvipira kutorwa senhapwa.
Nhamo iri kumusha kwedu iri kusunda vanhu kuti vauye kuno kunyika dzinenge vana Botswana vachitsvaga mabasa ikoko.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita basa rekufudza mombe mumusha wekanye uyo uri pedyo neguta guru reHaburoni vaSteven Tigere vati nekuda kwekutambira mari shoma vakawanda vave kuguma voita mamwe mabasa zvapakuti vashaye zororo.
Mari dzatinowana mukufudza mombe watinenge tichiita hadzifadzi. And chimwe chinhu zvakafanana unogona kutanga uchinzira tipana pa unofudza mombe, unofudza mbudzi, uchengeta wai kumberi kwacho zvinochinja. Kutanga kudzwa on the right tisati waenda kumombe kana kumbudzi pana kuti usakure apa kana kuti ugadzire apa mabasa anenge achiwanda mari isingawandi.
Vamwe vakaita samuzvare mairi Maganda vanoti vave kuswera vachiita zvakitsi nagonzo nemapurisa muFrancistown kuti variritire mhuri dzavo.
Zviri nani kuti nditizane zvangu nemapurisa kuti ndikwanise kureza mari yandinge ndichida. Ndoona kuti hairdressing iri kundibhadha kudarika kuti ndiopte kuti ndingaite nei.
Ongoro ongororo yakaitwa nemuzinda weAmerica muBotswana maringe nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika iyi iyo yakaburitswa gore rakapera yakaburitsa pachena kuti vashandi vanobva kune dzimwe nyika vaive panjodzi yekushungurudzwa nekushandiswa kwemaawa akawandisa kana kunyimwa mihoro yavo kunyanya mumabasa epamba. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamukai nyama mumusha weRamotswa pedyo nekutare khaburoni vaEdson Gore vaudza Studio 7 kuti usveta Zimbabwe ungapedzwa chete kana hurumende yeZimbabwe ikagadzirisa upfumi hwenyika.
Dai kuri kutiwo hurumende yedu yadzikisawo mapasipoti kwasvitsa kumapuraizi akaita sedzimwe nyika dzinengana Botswana ma250 pula pepasipoti. Dzimwe dzatongonzwawo kuti hanzi zvemapasipoti they are less than $20. Saka ndozvatinenge tichidiwa kutiwo zvikadaro zvinogona kufamba zvakanaka.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Ruben Bofana vanoti gangaidzwa mhezi yavavira mudumbu kuvana venyika yechipikirwa.
Kana pula rimwe chete zvaro haana mukana wekuriwana muno muZimbabwe, anofane nzara, anoshaya pekugara. Saka akafunga nhamo iyoyo kuti ndakadzokera zvino kumusha ndinonorarama sei, anosarudza kugara muBotswana imomo maari kutombowanawo zviri shoma izvozvo.
Mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono shuro havana kubvuma kana kuramba kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubatwa senhapa muBotswana muri kuone Studio 7. Asi vanoti muzinda vavo uri kuita zvese zvaunogona kugadzirisa nyaya iri kutadzisa zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvive nemagwara akakwana kusanganisira kuzvitevera kwazvigere kuti zvitore magwara akakosha aya azvinozoshandisa kuti zvipiwe mvumo yekugara munyika iyi.
Vanhu vedu vanotambura kufamba kana vasina zvavanazvo vanogona kubafa muzira namapurisa tagumirana nehurumende yemuno kuti zvinobatsira kutipe vanhu vedu maprimary documents kuitira kuti vazokwanisa kuapply mapemis kuti vagare zvakanaka.
Ongororo yezvekubuda kwevanhu munyika yakaitwa muna 2022 pakuverengwa kwevanhu yakaratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika mazana manomwe zviuru zviri muSouth Africa uye zviuru makumi mana nezvinomwe muBotswana. Vari kubudawo munyika vanosanganisira madhokotera, vakoti, varairidzi nevamwe vari kuti vari kutambiriswa mutoro wembwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nende vele zvinotanga na7 manheru tichitepenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Musangano wechitatu wepagore wekuzeya nyaya dzesarudzo wakarongwa nesangano reAfrica Electoral Justice Network AEJN wakatanga nezuro kuVictoria Falls. Musangano uyu uri kuzeya nyaya dzine chekuita neurongwa hwesarudzo uye mabatirwo anoitwa makakava nevatongi nechinangwa chekuti muAfrica muve neutongo hwejekerere. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekuona kuti Afrika yazadzikisa chibvumirano chekuita sarudzo dzakachena uye zvinotarisirwa kubva kuvatongi kana kuti Making the Dream of the African Charter a Reality, the role of the judiciary in upholding the rule of law with specific reference to free, fair, and credible elections in Africa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muongorori wezvekugarisana zvakanaka kwevanhu uye vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Munoziva vazininga. MuAfrica tinoboita zvimwe zvinhu zvinonyadzisa, tinoita kusekesa pasi rino rese. Kazhinji zhinji tinofarira misangano, tinoita misangano yekuti tiri kukoshesa kodzero dzevanhu, tinoita misangano yekuti tiri kuda kuti vanhu vaite sarudzo dzakajeka dzakasununguka, vanhu vachitaura nezwi ravo vasina chavanotya. Izvo tinozvigona chose. Amisangano yu ya iperi, ndo imwe msangano watu watu kuona uwe rukuiti kamuno Mzimbabwe uyu. Wekuti vakuru wakuru we matari wanotonga mosha mu Afrika we matari. Varu kuungana vachida kuungura kuti panetu kwa sarudzo, ngazi tukwe jekerere, baka koshe tukwe mitemo, bumbirore mitemo, matari achuone kwa asina redivira akarere kera. Zino nakizakane waka garapas vachitaura zvakadaro asi kwavaitira kwacho muZimbabwe muno.
Iyo Zimbabwe inoipei kuitirwawo misangano wakadai uyuyu.
Atitobodu kuenda mwedzi akawandisisa muna August munomo nyamavhuvhu takaona sarudzo dzakaitwa muno muZimbabwe. Dzakatotaurwa kwete neve triple C, kwete neve opposition chete, asi neve SADC. Kana Africa Union yacho pachayo. Vakatoti sarudzo dzemuno dzanga dzisina kusununguka, dzanga dzisina kuenzaniswa mativi ese, dzanga dzine kubira. Takatoona makataurwa neSADC macho kutoti chimwe chakadomwa ndechekuti mitemo yesarudzo yaitotyorwa. Kutotyorwa kuitwa kuvunwa kunyanyanyanya neZimbabwe Electoral Commission. Takaona yewo kuti matare acho arikutoonekwa kuti arikutotora mativi munyaya dzematongerwo enyika. Iye zvino tinotenda hedu kuti vaJobs kana vakasunungurwa nezuro uno asi vapedza gore netidimbu vakavharirwa mujeri nematare vachinyimwa bail nenyaya yemhosva yatisi kutobona kuti mhosva yacho chai chai ndeipi.
Ngatibateiwo kuti iyo Zimbabwe senyika ingadzidzawo zvipi pamusangano wemhando iyoyi.
Matare vavo vatongi vavo vari kugara nhasi vachiti isusu toda kukoshesa kodzero dzevanhu, toda kuti vanhu vaite kodzero dzavo dzekusarudza vavanoda vakasununguka. Asi tiri kutoona kuti muno muZimbabwe macho vanoonekwa kuti havanopikisana nehurumende vari kumbunyikidzwa nematare iwavo. Nevatongi vavo vakatogara kumusangano iwo vachitotaura zvinonwisa mvura zvinonekedza kuti vakamuteerera achitaura sounoti apa paita mutongi akanaka apa akati twasu. Asi choona izvi zviri kuitika muZimbabwe mahumbwe chete anotonyadzisa. Kodzero dzevanhu dziri kutombunyikidzwa nematare iwavo zvinonyadzisa vazininge.
Muongorori wezvekugarisana zvakanaka kwevanhu uye vachishanda nesangano Renetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana vange vari parunare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukasei pastudio. Aiwa tinofara nenhaudza munotipa. Ndira kutaurawo zviri kutaurwa naavo baba vanonzi vabere avo vanga vachitaura kuti mutemo wemapurisa wekuti shoot to kill uri kutyora kodzero dzevanhu. Vangataure kuti armed robbery iri kutyorwa kodzero dzayo neshoot to kill. Iyo armed robbery yachona inenge itori nepfuti ichida kuuraya mupurisa. Baba vandotoona sekuti havasati vambobirwa because vakanyatsokubirwa chaizvozvo vambotauriri nezveshoot to kill kuti mutemo wakashata. Ini ndinotoo support mapurisa atori 100% correct. Vari right mapurisa. Shoot to kill ndotoi supporta because kubirwa kunorwadza. Munhu achikunongedzera pfuta achikutocha mba mako achida zvinhu zvako zvakashanda. Iye anongotora mahara. Shoot to kill iri right. Mapurisa ari kuziva zvaari kuita.
Magadi Studio 7. Zvinzimbo zvatirimira kadongwenda kubasa zvangu bati mariti makwira ari kuita vakaipa da hurumende una zvaingaita uroyozindaingoyebhondi yongopinda padhola resisi ndopinda paus vozi kuinda kubasa mahwani noshandira kufamba transport hapana rate izvo 6.5 but government price rate inoita kazvitoti zvetempo and something. Hazvisi kumbochidzana mari dzati kutambira dzarwadza aiwa yavapindura zvavo hurumende aiwa vakaipa ndo politics hombe chaidzo vari kugutaura maringogutaa vatirumbachirumbachivarorombo vari varombo aiwa taneta aiwa
Pastuke 7 apu makadi. Ah, bana monzora onamo. Monzora chi unoidi ofisi wewe wakaitaza kutarashe monzora kuzitamburira. Unovatorera unani? He, unoenda nemkadzi wako nevana vako. Ah, she monzora vedwe ya she.
Eh, bana mutsangwa. Eh, chamisa eh, zvirikuitika mu triple C hatinei nazvo. Musatibvunze izvozvo kutungana kwembudzi. Hatina kana basa nazvo izvo. Imi chiziya zvenyu kuti ndimunenge muchituma zvese zvese zvinoitika ikoko, ndimunenge muri behind. Iye zvine izvi chamisa resigna. Makuti he chamisa anofanira kusunga anofanira. Iwe wakasungwana nezvamakadza 15 billion makasungwana. Iye makaziva kuti chamisa akabata mari akakudza chamisa akabata mari ndiani. Tikwanire ichikai mwari imi mazani PF majenandoro. Varakash.
Studio 7 mamukasi. Tinotenda nenhau dzamunotipa nezvose. Tichindo washamarari. Nesu watereri. Nhau yangu iri pakuti pachirongwa chamabvisa ichocho makanganisa zvikuru. Ini ndaitotarisira kuti seStudio 7 mucharamba mutotefenyura chirongwa chenews kana kuti pazuva mutotefenyura kana katatu. Vakuseni masikati manheru. Izvo maakutochibvisa. Maakuisa chirongwa chechirungu. Vanambuya wedu nevama zhinji havanzwi chirungu. So Studio 7 maitoya maakuita asiraiti. Gadzirisa ipapo. Ingawanana ZBC vanotefenyura news ya every 1 hour 1. Kuimi chiri kunoedza chii zvamuri mikuru muriko kutori kuAmerica kune mishini dzakanaka. Mukurirwa here nenhau dzinonyebwa dzemuZimbabwe dzidzi vanongotaura every hour. Aiwa gadzirisa ipapo Studio 7. Mutenda.
Mangwanani Studio 7, mangwanani vatenderi vese Studio 7. Inozvo kuti Studio 7 dei vambori mune zvekuramba zvekunzana chavanhu. Zvokudovadana paintevhiu zvezvido zvimwe zvodo kundira maproblems. Bhozi kana vachidodama pamaintevhiu zvavanozo kuti vari zvadova vanhu vari authentic. Vanhu vari vanhu vetriple C vanhu vaya maimposters vasori. Maimposters ndiva kunzira maproblems ese ati vanhu avo ivozvinezvi. Sati vanodama vachibvunzwa kuti suruma mune meeting yenyu yakaudini hei chichichichi. Vanozvazvo kuti vanhu vadova pattern person yetriple C vanhu vaya havambodori vetriple C vaya. Vaya vanhu vaya vanango vakangotumwa kuuparadza vanhu vaya vanongodla mari vanhu vanotongodla mari vanotichita mbuya. Vanopomba mune ZANU-PF vanhu vaya vachingodla mari movabvunzirei. Senenhavo vanhavo imi mati makati hamuna mbamakarerekera. Imi ita muchingoda zvetriple C bvunza zvetriple C. Zvamamba kubvunza chiamusibaya paipai mambogona cha. Zvokobvunza hayo vanani havana nebasa rosari. Isi izvinyaya inototigwadza stereki ava vanhu vavatotibhohwa stereki zisingatomboitwana chavanhu nevagrupu rake. Hatitombovazivi vanhu avavo ngavaende kure. Musati mbovabvunza hatine navo kudumbosa zvavanoronga ngavaii ngavangodhistora sekudhistora kwavanhu vachingoita pinzi. Ndatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera kunhamba idzodzi kwete kutumira maaudio.
Urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition muririmi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nende vele zvinotanga na7 manheru tichitepenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Munhau dziri kuitika muno muAmerica, nhengo dzekomiti yedare reparamende dzakafota nechitatu dzichitevera mapato adzinomirira muurongwa hwekuedza kuendesa mberi mhosva mbiri dziri kupomerwa gurukota rezvemukati menyika vaAlejandro Mayorkas dzekuramba kutevera mutemo wenyika unoona nezvekupinda kwevanhu muAmerica pamwe nekukanganisa chivimbo chevanhu izvo zviri kushoropodzwa neveRepublican Party. Havasi kuita zvizere mukugadzirisa nyaya dzekugadzikana kwenyika pamwe neuwandu hwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kusvika kumuganhu weAmerica neMexico. Nhengo dzebato reRepublican idzo dzakawanda mudare reHouse of Representatives dziri kurwisa kuti vaMayorkas vadzingwe basa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie avo vari kuTexas muno muAmerica.
Nyaya yatiri kuona yaitika iyi inyaya yasatamboona muno muAmerica. Pachirumbuto vangoti it's a breaking ground. Nekuti tichitarisa nyaya dzekumabhodha kana kuti mapindiro anoita vanhu muno muAmerica. Inyaya inoonekwa nehurumende yesezo whole yatingati federal government. Saka masimba akawanda ekumisa kana kupa matanho akasimba ekuti bhodha rinozofamba sei anowanzoenda kuna president. And izvi zvatakuona zvichiitika zvekuti pakuitawo amwe mari like vari kucongress vari kutageta manje iri gurukuta zvinhu zvasatamboona zvakaitwa but toona senge kuda anova ari matanho ekuti paite yatingati action panyaya iyoyo yevanhu vari kupinda kumabhodha.
Asi zvinosiya papi nyaya yekuti mapato ezvematongerwo enyika ndiwo anenge akusenza kwete kutarisa mutemo nokuti kuona kuti maRepublican ndo vanenge vakutungamira nyaya yekuroverera iwo gurukota iri.
Ya zvinhu zvisina kumira zvakanaka hazvo pakuti zvinoita kuti paite chataura hangu chirungu yatingati polarization kana kuti kuona kwakasiyana panhau inenge ichida kuti igadzirise zvinhu zvechinesa munyika. Ende izvi zvaitika izvi zvinhu zvisina kumira zvakanaka hazvo pakuti iko zvinotoziva kuti pane nhaurirano iri kuitika pamberi pakati atingati madhemokrats acho nemarepublican kuti vaone kuti vogadzirisa sei nyaya yeimmigration kunyanyanya mapindiro ekuita vanhu kumabhodha uku vasina kuinspectwa especially mabhodha akaita sekuTexas. Saka kana taona izvi zvakadai sezvava kuchiitika panguva yakadai so zvinhu zvinokwanisa kukanganisa yatingati mabipartisan kauti kuwirirana kwavo kuti vanyanye kugadzisa nyaya yeimmigration kuti isave iri nyaya ichangoramba ichingotaurwa muno muAmerica.
Mungaona here nyaya ichigadzirisika iyi vaMasiya?
Ndichitarisa hangu ndoona senge inyaya inokwanisa kugadzirisika dai paita kukakurirana pakati pemarepublicans nemadhemokrats. Chinongodikana panapa kuti vawirirane pachavo vodzisa mutemo unoita kuti iyo nyaya yeimmigration iyi ive nyaya inosovheka pachina kuti kana pazoita kana mutemo unenge wadzikwa vanhu vanoramba vachingopokana. Iko zvino tinoziva kuti pane nyaya iri kunetsa zvekare kuno kuTexas. Texas yakadzika mutemo yekuti igadzise nyaya dzeimmigration idzodzi. Ende hurumende yakaendesa zvekare Texas iyoyo kumatare ichitaura kuti Texas haina mvumo yekuti ive ichiona nenyaya dzeimmigration iyi. But zvinhu zvokuti tingoona kuti kungopokana kunokwanisa kugadzichana.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vange vari parunare muHarare muchandiregerera vari parunare kuTexas naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Masangano akazvimirira oga makumi mana kuNigeria aendesa tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika iyi vaBola Tinubu vachikurudzira kuti vagadzirise nyaya yekupambwa kwevanhu yavati yanyanya kuwedzera zvapa kuti vanhu vagare vakabatira hana mumaoko. Izvi zvinotevera kupambwa kwevanhu zviuru muguta guru renyika iyi reAbuja nedunhu reEkiti. Vanhu zviuru zviviri nemazana mana vakaurayiwa vamwe vanosvika chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe vakapambwa kubva zvakatora vaTinubu mhiko yekutungamira nyika muna chikumi gore rakapera. Munyaya dzemi tambo, Studio 7 ichaenderera mberi ichikupai zvinenge zvichiitika kumakwikwi Africa Cup of Nations ayo asvika mumaquarter finals. Mitambo ichaenderera mberi mangwana, Nigeria ichitamba neAngola, DRC neGuinea uyewo mimwe mitambo ichatevera nemusi wemugovera. Tabva tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Regai titarise zvange zviri mumisoro yenhau dzedu dzanhasi. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi votungamira urongwa hwekutsvagira ZANU-PF rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabai elections nemusi wemugovera. Asi vakanga vari mumiririri wedunhu iri vari nhengo yeTCCC vaAmos Chibaya vanoti kuchatsva mupinyi kuchisara demo nemusi wemugovera. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zviri kushandira mutero wembwa kuBotswana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Taboka Ncube achikupai nhau nerurimi rweIsindebele.